Jesu idombo benyu. Jesu idombo benyu. Muteereri muchirongwa chakapfuura ndaitaura pamusoro pechinhu chandinofungidzira kuti mumwe nemumwe anorevesa anoda kubudirira pakunamata, anoda kubudirira pakutenda, anofanirwa kurangarira, nokuti ukasarangarira chinhu ichocho unozoona kuti upenyu hwako hwekunamata hauzofambi zvakanyatsonaka. Muchirongwa chakapfuura ndaitaura pamusoro pevatendi vasingakuri, vanoramba zviri zvanana chete, vanonzi pachirungu maperpetual babies, vanhu vasingakuri, vanhu vanongoramba vari vacheche. Unongoona munhu kukura nyama bedzi kana kugara makore bedzi ari muchechi, asi ukatarisa mweya wemunhu iyeye hauna utano. Pakangoita kanhu kaduku duku, munhu iyeye awisirwa pasi. Pakangoita kano kanonetsa, munhu iyeye awira pasi. Ukatanga kutaura nemunhu iyeyewo muti iwe unonamata kaiwe, unotoona kuti kunamata hakuna zvakunoreva muupenyu hwake. Kunamata hakuna zvakunoshandura muupenyu hwake. Kunamata hakuna zvakunomudzora. Anotokanganwa zvekunamata kwake kana achinga atarisana nemamiriro ezvinhu anenge akamuomera. Ndiri kuti kudii? Ndiri kuti ini pane chinhu chandaitaura muchirongwa chakapfuura chinokosha uye chinodikanwa kana munhu uchifanirwa kukura pamweya. Vanhu hatingokure mumweya fanika howa, wekungoti kana kukangonaya unongoona wati tukutukutuku. Hatidaro. Chinhu chinodikanwa kuti munhu ukure pamweya, mukaka womweya. Mukaka wemweya chii? Mukaka wemweya ishoko raMwari. Pasina shoko raMwari haugoni kukura pamweya. Pasina shoko raMwari haugoni kuziva Mwari. Pasina shoko raMwari haugoni kucheneswa pakutenda kwako. Pasina shoko raMwari hapana chinhu chinogona kuitika mukati mako chinoita kuti ugova munhu anobva pane kumwe kubwinya achienda pane kumwe kubwinya. Shoko raMwari rakafanana nezvinhu zviya zvatinodzidza kuchikoro. Paunoenda kuchikoro uchinzi uri mugrade 1, uri imomo unodzidziswa zvimwe zvinhu, angave masvomo, chingave chirungu, ngave shona, zvingave zvinhu zvakasiyana-siyana, environmental science, social studies, zvebhaibheri, zvekudrowa-drowa inonzi art, nezvimwe zvakadaro-daro. Unodzidza zvinhu zvakawanda uri muchikoro imomo. Kana uchinge wadzidza zvinhu izvozvo, unosvika pamwe paunoedzwa kana kuti paunonyora bvunzo. Kana ukakunda mubvunzo imomo, wobva wanzi taakukuisa mugiredhi rechipiri. Wodzidziswazve zvimwe zvinhu uri mugiredhi iroro rechipiri. Masvomo, social studies, environmental science, chirungu, chishona, art nezvimwe zvakadaro-daro. Wodzidza. Wadzidza wosvika pakupera kwegore, wopiwa bvunzo mugiredhi rako rechipiri, wokunda mubvunzo idzodzo kana kuti wobudirira woenda mugiredhi rechitatu. Uchingodaro kusvikira wasvika kumayunivhesiti uko, nokuti unenge uchikunda mugiredhi rimwe nerimwe uchiratidza kuti waziva zvinodikanwa, waziva zvawaifanira kunge uchiziva, saka waakufanira kuenda pamberi. Ndozvakada kungofananawo nezvinoitika neshoko raMwari. Unofanira kuridzidza, unofanira kuriverenga. Kune mumwe akambotaura akati shoko raMwari rakafanana neduhwino, kana kuti munobhagudyua, kana kuti kadziva. Hanzi rakafanana nedziva rokuti vana vadiki vanogona kupinda vachitamba zvavo imomo vasinganyuri mvura ichivasvika mumabvi. Dziva rimwe chete iroro rigopindwa nenzou, igobhagudya imomo kana kutuhwina imomo isingatombokwanisi kana kutsika pasi. Ndo zvakaita shoko raMwari. Izvozvo zvinoreva kuti kana uchiverenga Bhaibheri mune zvese. Mune kudya kwevacheche, mune kudya kwevatana, mune kudya kwevachiri kukura, mune kudya kwevabvezano. Saka hapana munhu anoti inini zvangu zvakwana, handichagoni kudzidza shoko ramwari. Hapana chiri mushoko ramwari chandisingazivi. Ndiri kuti inini chakavanzika chinodikanwa kana uchifanirwa kukura pakutenda kwako. Ziva shoko ramwari, dzidza shoko ramwari. Hanzi namupostori Petro, ripange semwana mucheche anopanga mukaka wamai vake. Mwana mucheche, kana mudumbu muchinge matonhura umu, hapana chimwe chaanofunga kunze kwokufunga kwaanoita mukaka wamai vake. Anoziva kuti ndikanwa mukaka waamai handingonakirwa mukanwa bedzi, asi nomudumbu munomira zvakanaka. Mushure mekunge anwa mukaka iwoyo, mwana iyeye anowana zvinodikanwa kuti muviri wake uwanikwe uchikura. Ndo zvakaita shoko ramwari. Ndo zvinofanira kurangarirwa nomunhu wese kana achiverenga shoko ramwari, nokuti mushoko ramwari ndomaunowana zvose zvaunoda kuti ukwanise kukura pakutenda kwako. Ndomaunowana zvose zvinodikanwa kuti kutenda kwako kusimudzirwe. Ndomaunowana zvese zvinodikanwa kuti kutenda kwako kuenderere mberi. Ndomaunowana zvese zvinodikanwa kuti mweya wako ucheneswe, mweya wako uswededzwe pedyo naMwari. Ndomaunowana zvese zvinodikanwa pakufamba kwaunenge uchiita naMwari. Zvose izvi zvinowanikwa mushoko raMwari. Rega nditaure ndichiti hazviwanikwe mukuimba. Kune vamwe vanhu vanofungidzira kuti kuimba kunofanira kutsiva shoko raMwari. Ndoda kuwedzera ndichiti zvakare kuimba kunobatsira bedzi paupenyu hwekunamata. Kuimba kwekuti vanhu vari kuimba shoko raMwari. Kana tichingoimba zvedu zvekutekenyedzana nzeve, zvakanaka hongu, tinotamba tichifara tichidii, asi hazvimbounza kukura pakutenda. Kuimba kunounza kukura pakutenda. Kuimba kwekuti vanhu vari kuimba zviri mushoko raMwari, vari kuimba zviri muBhaibheri, vari kuimba shoko raMwari, vari kushandisa kuimba senzira yekubatsira vanhu kunzwa shoko raMwari, senzira yekubatsira vanhu kurangarira shoko raMwari riri muBhaibheri. Kana ukashandisa kuimba saizvozvo, unozoona kuti kuimba kunokubatsira, kuimba kunounzawo kukura. Asi chakavanzika chinenge chiri mukuimba ikoko ndiro shoko raMwari. Pasina shoko raMwari hazvigoni kuti ukure pakutenda kwako. Asi pane chinhu chandakasimbisisa zvikuru muchirongwa chakapfuura, chandinoda kuti ndijekese zvakare muchirongwa chanhasi, ndechekuti icho pazvinhu zvose izvi pane mativi maviri. Pane divi raMwari, pane divi rako. Hongu Mwari ndiye anoita chishamiso chekukukurisa. Hongu ndiMwari anoshanda muupenyu hwako kuti aite sokuda kwake, kuti iwe uende panzvimbo yaunofanira kuenda, kuti iwe usvike paunofanira kusvika. Ibasa raMwari iroro kuti ucheneswe, ukure. Kukudzwa kwacho ikoko chishamiso chinoitwa naMwari. Asi Mwari kuti vazoita chishamiso ichocho, pane zvaunofanirwawo iwe kuti uite semunhu. Unofanirwa kuitei semunhu? Hanzi namupostori Petro, semwana muchechi, panga mukaka womweya. Panga mukaka womweya kuti ugokura nawo. Panga mukaka womweya kuti ugowana kukura mukati mokutenda kwako. Une chikamu, hama yangu, chaunofanira kuita. Chikamu ichi ndechekupanga mukaka wemweya. Pasina mukaka wemweya hazvigoneke kuti iwe ugokura pakutenda kwako. Pasina mukaka womweya hazvigoneke kuti iwe ugoenda panzvimbo iyo Mwari yavanogona kuita chishamiso chavo mukati moupenyu hwako, chinoita kuti iwe ugova munhu akakura pakutenda kwako. Chinodikanwa kuti zvinhu izvozvo zviitike, mukaka womweya. Chinodikanwa kuti zvinhu izvozvo zviitike ishoko raMwari. Shoko raMwari ndo rinozotorwa naMwari vakanga variwana riri muupenyu hwako, vorishandisa kuita zvishamiso zvavanofanirwa kuita muupenyu hwako. Muteereri, pane chinhu chandinoda kuti uzive chinokosha zvakanyanya. Mwari havangoiti kunyange zvishamiso chaizvo nekuda kwekuti unonyanya kunamata. Kuna vamwe vatendi vanofungidzira kuti tikarara mudzimba dzemunamato tichinamata tichiita pungwe, ndokuti zvishamiso zvaMwari tizvione, hazvishande saizvozvo. Mwari vanoita zvishamiso zvichibva mushoko ravo rinenge riri mahuri. Saka unogona kurara uchinamata uchipedza nguva yako. Unogona kuita pungwe asi uchitambisa nguva yako. Kana mukati moupenyu hwako musina shoko ramwari, unogona kutora nguva yakareba uchiimba, uchifara, uchiombera, uchisvetuka, asi kana mukati moupenyu hwako musina shoko ramwari, hazvigoneke kuti ukure pakutenda kwako. Chidzidzo chanhasi chinotanga chichibva muchitsauko chechipiri chetsamba yaapostori Petro yekutanga pandima yechina. Ndinotenda kuti unoyeuka kuti muchidzidzo chakapfuura takaguma tiri pandima yechitatu, uye ndimo matainge tichitaurazve pamusoro penyaya yekupanga mukaka womweya. Zvino ndichienderera mberi nechidzidzo chanhasi uno, chinhu chekutanga chandinoda kutanga kukurudzirana newe ndicho chekupanga shoko ramwari. Icho chinopa munhu kugona kupanga shoko ramwari ndokunge atanga ada mwari vacho. Ufunge munhu kana akagona kuda kana kupanga shoko ramwari sokuda kunoita mwana mucheche mukaka, munhu iyeye anenge akaropafadzwa chaizvo namwari. Chingava chikomborero chaizvo kana tikagona kupanga zvose zvatichasangana nazvo mushoko ranhasi. Ndinoda kukurudzirana newe hama yangu kuti tive nemwoyo wokudzidza muzuva ranhasi. Ndisingada hangu kupedza nguva, ndinoda kuti tibva tapinda mukuverenga izvo Ishe vanoda kuti tigodzidza muzuva ranhasi. Muteereri, nhasi ndiri kutaura pamusoro pekuti Jesu idombo benyu. Jesu idombo benyu. Sokutaura kwandaita, chidzidzo chanhasi chinotanga pandima yechina muchitsauko chechipiri chetsamba yaapostori Petro yekutanga. Tsamba yaapostori Petro yekutanga chitsauko 2 pandima 4. Shoko roupenyu rinoti, uyai kwaari iye ibwe benyu rakarashwa navanhu asi rakasanangurwa namwari rinokosha. Munyori pano anotanga namashoko anobata mwoyo wangu. Chinhu chinondifadza ndechekuti icho anonyora achitiye, iwe neni tiuye kudombo benyu. Apa anotaurwa sedombo benyu ndiJesu Kristu mwanakomana waMwari. Ufunge hapana kutaurwa kuuya kwakacheche kuBhetirehema, aiwa, asi kuti panotaurwa pamusoro penyaya yokuuya kudombo benyu. Rimwe shoko rinonyanyondifadzazve nderekuti iro benyu. Ufunge apa pane nyaya huru yeupenyu. Munhu anenge auya kudombo benyu rinonzi Jesu Kristu haangashayiwi upenyu. Kureva kuti munhu uyu anenge auya kuupenyu, kwete kuupenyu chete, asi kuti kuupenyu husingaperi. Mushure mekunge mupostori Petro apupura kuti Jesu aiva Ishe, Jesu vanobva vataura kuna mupostori Petro mashoko anofanana neekuti pamusoro pedombo iri ndichavaka chechi yangu. Simon Petro anobva anyatsobudisa pachena chena chaizvo kuti iye haasi iye dombo benyu, asi kuti dombo benyu ndiJesu pachavo. Ndinoda kuti wozoverenga evhangeri yakanyorwa naMateo chitsauko 16 pandima 18. Evhangeri yakanyorwa naMateo chitsauko 16 pandima 18. Ipapo ndipo pauchasangana naIshe Jesu dombo benyu vachitaura kuna Petro. Pamwe patinosangana namashoko aIshe Jesu vachizvitaura ivo kuti idombo benyu, muvhangeri zvakare yakanyorwa naMateo chitsauko 21 pandima 42 nendima 44. Vhangeri yakanyorwa naMateo chitsauko 21 pandima 42 nendima 44. Ndinotenda kuti uchaverenga magwaro ose iwaya andinokupa mushure mechidzidzo chino. Ufunge Jesu pachavo idombo rakarashwa navanhu. Iro dombo racho rakaraswa nevanhu hanzi ndiro rakazova musoro wekona. Chandinoda kuti ugoona hama yangu ndechekuti icho Jesu pachavo ndivo dombo nehwaro wechechi. Chechi pachayo inosimba chete nokuda kwaKristu Jesu. Kana pasina Jesu hapana chechi yakasimba. Chechi handi chechi pasina dombo benyu. Kunyange nanhasi chaiye Jesu anongoramba ari dombo chete. Zvichida mumwe munhu ungafunga kuti ndinotaura nhoroondo kana zvenguva yakapfuura, aiwa, asi ndinotaura zvanhasi chaiye. Ndinotaura Jesu anova iye dombo kunyange nanhasi chaiye. Ufunge kana munhu achinga auya kuna Jesu achiuya semunhu anouya kudombo, anosvikoira padombo racho nokupwanyika. Kana achinga awa saizvozvo, Jesu ndipo pavanobva vava dombo rake kana kuti waro wake. Ipapo munhu ndipo paanobva aponeswa, ndipo panobva pava nechinhu chinonzi ruponeso. Kana munhu achinga arasikirwa nedombo iri, chokwadi anenge arasikirwawo neruponeso. Ufunge, chinhu chinorwadza uye chinosuwisa chaizvo kuti munhu arasikirwe noruponeso iye achifanirwa kuva narwo. Chishuwo chaMwari ndechekuti icho munhu mumwe nomumwe agoponeswa, uye munhu mumwe nomumwe auye kudombo rinonzi Jesu. Kana munhu achinga auya kudombo rinonzi Jesu, haana kurasikirwa, uye Mwari havangamusiye akadaro. Anoponeswa zvachose. Mudikani, ndinoda kuti paunenge uchiverenga magwaro andakupa, mamwe aya ogozoverengawo muprofita Dhanieri chitsauko chechipiri pandima 34, muprofita Dhanieri chitsauko 2 pandima 34. Uchaona kuti ipapo pane chidzidzo pamusoro pedombo rokutonga iro richauya kuzotonga nyika. Dombo racho iroro rinongomirira Jesu chete. Jesu achazovazve dombo rokutonga panyika. Mudikani, pane chimwe zvechindu chinoshamisa chandinoda kuti tigosangana nacho pano. Ndinoda kuenda pandima yechishanu muchitsauko chechipiri chetsamba yamupostori Petro yekutanga, tsamba yamupostori Petro yekutanga chitsauko 2 pandima 5. Shoko roupenyu rinoti, nemiwo samabwe mapenyu, muvakwe muve imba yomweya, muve uprista utsvene, kuti mubayire zvibayiro zvomweya zvinofadza Mwari nokuda kwaJesu Kristu. Patichangobva pakuverenga panotaura kuti tiri matombo mapenyu. Zvino munhu anova nomubvunzo kuti ko, tingava matombo mapenyu chirudzii chaizvo? Kana tichinge taverenga shoko raMwari panapostori Petro wekutanga chitsauko chekutanga pandima 23, tinonzwa kuti takazvarwa patsva, kwete nezvinhu zvinoora, aiwa, asi kuti neshoko raMwari. Shoko raMwari hariori, asi kuti ibenyu rinorarama. Tiri matombo mapenyu, ufunge hama yangu, uye Mwari vanoda chaizvo kuti tigovaka imba yomweya. Ndinotenda unoyeuka hama apo mupostori Petro anopa chapupu. Anopupura ega nomuromo wake kuti Jesu ndiye Ishe. Jesu vanobva vataura kwaari kuti pamusoro pedombo iri ndichavaka chechi yangu. Chaitaurwa naIshe Jesu ndechekuti icho mupostori Petro akanga ari dombo duku zvaro, asi pahwaro uhu hunonzi iwo Kristu vaizovaka chechi yavo. Jesu ndivo dombo nehwaro wechechi. Uye ndinotenda kuti mupostori Petro akanzwisisa zvakataurwa naIshe Jesu. Mukunyora kwake mupostori Petro anoratidza kuti ainge anzwisisa chaizvo. Sezvakanga zvakaitawo mupostori Petro kuti akanga ari rimwe ramatombo maduku, ndizvo zvimwe chetewo neni newe. Iwe neni nhasi uno tiri matombo maduku akagadzirirwa kuti tivake imba yomweya. Kana munhu achinga azvarwa patsva zviya, anobva ava mwana waMwari. Kana vanhu vachinge vava vana vaMwari, vanobva vapinda muchivakwa chaMwari. Chivakwa chaMwari chandinoreva pano handi dzimba dziya dzatinovaka kuti tigona matiramo, aiwa, asi kuti ndinoreva kuti iwe neni samatombo madiki tinenge tichitora chikamu chokuvaka chivakwa chomweya sezvarehwa neshoko raMwari. Kana tichinge tadzoka kutsamba yamupostori Pauro kuvaEfeso, tinoona kuti mupostori Pauro anotaurawo achishandisawo muenzaniso wechivakwa. Ndichazoda kuti ugozoverenga tsamba yamupostori Pauro kuvaEfeso chitsauko chechipiri pandima 19 kusvika pandima 22. Tsamba yamupostori Pauro kuvaEfeso chitsauko 2 kubva pandima 19 kusvika pandima 22. Ufunge, Mwari nhasi uno vanovaka tembere yavo, uye tembere mhenyu chaiyo. Chandinoda kuti uone ndechekuti icho Mwari havasi kuvaka tembere yavo nezvitinha, aiwa, asi kuti tembere yomweya isingavakwi namaoko avanhu. Chimwe chinhu chinodzidziswa netsamba patichangobva pakuverenga ndechekuti icho tigova uprista utsvene kuti tibayire zvibayiro zvomweya zvinofadza Mwari nokuda kwaJesu Kristu. Mudikani, ndatiini mutendi mumwe nomumwe idombo benyu rinorarama, uye hazvingogumiri chete pakungova dombo benyu chete, asi kuti pane nyaya yeuprista yataurwa patichangobva pakuverenga. Iwe neni savatendi titori vaprista pamberi paMwari neuprista utsvene ufungi. Patichange tichienderera mberi, mupostori Petro achazenga achitsanangura kuti uprista hwacho hwakadii. Zvino zvatiri vaprista uye uprista utsvene hwaMwari, pane chimwe chinhu chinotarisirwa naMwari. Mwari vanotitarisira kuti tigopa zvibayiro zvitsvene zvinofadza Mwari. Chimwe chibayiro ndiko kurumbidza Mwari. Ufunge, mutendi anofanirwa kurumbidza Mwari muupenyu hwake. Chero chipo chemari chaicho, kana munhu achichipa zvichibva pamwoyo chete, ichocho chinenge chiri chibayiro chomweya. Ini handizivi kuti sei vanhu vachifunga kuti mari kana kuti zvemari mari hazvigoni kuva zvomweya. Ufunge, kufunga kwerudzi irworwu kwakafa chaizvo. Nyaya huru chete inokosha ndeyekuti iyo mari yacho inenge yashandiswa chirudzii chaizvo. Zvino kana munhu achinga apa Mwari, chimwe chinhu chaangagona zvekuita ndechekupa kana kuzvipa iye pana Mwari sechibayiro chipenyu chitsvene chinofadza Mwari. Ichocho chibayiro zvechemweya. Ufunge, nguva chete ndidzo dzine shanje. Ndaida chaizvo kuramba ndichienderera mberi, asi zvisinei hazvo ndinoguma pano. Muchidzidzo chinotevera ndichange ndichienderera mberi. Shoko randinoda kukusiyira hama yangu nderekuti iro, sedombo benyu ramba uchikura muna Ishe Jesu. Urambe uchibayira Mwari zvibayiro zvitsvene zvinofadza Mwari somuprista ane uprista utsvene. Ndinoti Mwari wekudenga denga akukomborere.